Blessing vakadzere vakarohwa nemapurisa nezuro apo vakanga vari muzira rakutosvika pabudiriro police apo vakanga vadedzwa kunzi vazomiririra vanhu veCCC vakanga vasungwa vakadzere igweta arinombomiririra vanhu rinozivikanwa rine chitupa chebasa asi vakarohwa nemapurisa vakatotyoka roko izvozvo vatoiswa plaster paroko iroro pazuva ranhasi vakadzivere sanga tiinavo kuhara recentral pakuedza kumiririra nekubatsira ivo vanhu veCCC vatiri kutaura vakasungwa nezuro avo asi vakadzivere vazovingwa vakatorwa nebudiriro police vakaendwa navo vasungwa vachinzi vane mhosva inonzi criminal nuisance.
Chii chazoitika pavasvika kubudiriro kwacho?
Vasvika kubudiriro vazosiyiwa vakanzi vanozoenda kudare redzimhosva nemusi wechina. Saka vareleaseswa izvozvi vakwanisa kuenda kumba. Then tikatarisa veCCC 25 vakasungwa nezuro vanosanganisira mumiririri wemuparamende wekugweru kumukobha vaAmos Chibaya vachadyiwa nemhosva yesection 37 yeCriminal Law Codification and Reform Act. Iyo inoenderana neinonzi participation in an illegal gathering for the purposes of inciting violence.
Vasungwa ava vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuramba?
Vese vari kuramba mhosva, vese vachaenda kudare mangwana. Vari kuti ivo vanga vakaungana my executive committee in a private place vachiita musangano wavo zvinotenderwa pamutemo zvisinei nekukumbira mvumo uye hapana anga achiita zvekuinciter violence.
Saka vanoendeswa riini kudare?
Vanotarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nemuvhuro mangwana.